kana vachitaura kuti 22 megawatts tingati tichienzanisa nemagetsi atagara tichishandisa ekuti tinoshandisa marasha tichimapisa kuti tigadzire magetsi. Magetsi ari kuzobuda muplant nyuwanji ye 22 megawatts angada kungoenzana nemagetsi anogadzirwa paHarare Power Station iri kumaindastry muno muHarare. Magetsi iwayo tingati magetsi anogona kusevendeswa padzimba dzinobatanidza Kwadzana, Glenview, Budiriro, Glenora nedzimwe dzimbo dzese dziri kudiviro reHarare. Tinokwanisa kuwana magetsi ekusevendesa akakwana kubva pa 22 megawatts.
Kai basa rakakura kara tiri kutaura nezvaro apa izvi?
Aiwa, ibasa rakakura. 22 megawatts ibasa rakakura. Kuti mudzimba yedu hatitarisiri kuti magetsi akawanda anoshandiswa mudzimba. Sezvo magetsi mazhinji kana ikonomi ichinyatsokushanda zvakanaka anoshandiswa kuindastry. Asi takatarisa nezvenyika yedu yeZimbabwe, pari zvino mamiriro akaita upfumi hwedu, magetsi mazhinji kana kuti akati wandei ari kushandiswa mudzimba. Saka muchaona kuti kuvhurwa kweplant nyuwani iyoyi kuchabatsira zvakanyanya kuti magetsi asazoshota kana tachazo asazodzima kuti
taona pari kutaurwa kunzi ichange ichivakwa panzvimbo yakakura kuita 40 hectares. Zvino zvine zvazvinogona kukanganisa here?
Ya, tinotika panofanira kuiswa sola, inofanira kuiswa pamwe panzvimbo panga pachifanira kuzorimwa kana kuti panzvimbo panga pachigara tumwe tupukanana twaanoti tinoita inonzi ecosystem nyaya yapachirungu. Saka pachava kwa solar plant yedu iyi tichabvisa miti, tichabvisa tupuka itoti, tichabvisa patinogara, tichapabvisa tokanganisira magariro atanga tichiita. Saka pasati paiswa plant iyoyi panofanira kushidzwa veema, veema vachava vachitarisa votarisa yavanoti environmental impact assessment kungoreva kuti pachava paplant iyi zvii zvipuka kana kuti zvimwe zvirimwa zvichakanganisa mararamiro azvo panzvimbo iyi. Saka hongu pane zvinogona kukanganiswa asi hatitarisiri kuti zvinenge zviri zvinhu zvikuru.
Pane mabasa here anotarisirwa kuti vanhu vanogona kuzowanawo mabasa mukuvakwa kwayo kana nekuzoramba ichishanda kwayo mazuva ese? Izvinotorawo vamwe vanhu here vangazowane mabasa mune chiitiko ichochi?
Hongu, mabasa anowanikwa nekuti tikatarisa 22 megawatts kuvakwa kwadzo iprojekti inotora mazuva akawanda, inogona kutora kana mwedzi mitatu kusvika kumwedzi mitanhatu. Iva vanhu vachatakura masolar panel acho zvinozogadzirisa magetsi acho kuti achipinda mumagetsi edu akajaira nekuisa pachagara masolar acho. Pachadiwa vanhu vanovaka, pachadiwa vanhu vanoita civil engineering, pachadiwa vanhu vemagetsi.
Kune here kumwe kumuZimbabwe kune imwewo nzvimbo kwati kwamboitwa iyo project yemasolar yemhando iyoyi yakakura kudai?
Hongu, kuriko. Kune kwamutoko pane kambani yakaisa plant yemasolar kunonzi kuriverside solar plant. Ikoko kuri kutarisirwa kuti ichazopera riverside solar plant ichange ichigadzira magetsi anosvika 100 megawatts anopindwa kashanu neari kuda kugadzirwa kwasecha. Saka zvitoriko zviri kugadzirwa, hongu yekuriverside haisati yapera asi yakutogadzira moto uri kutopinda mumatambo dzezesa dzatiri kushandisa nazo.